Tichitaura kubatore venao nasi muarare pamusangano wakokero wane gurukotele zokubudito kumashoko wekutaura pamusoro pechirwere chekorera mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati kanzuro yavo yatadza kupedza mbonga mbonga iri pamoyo weguta iri ichikonzerwa nevanotengesa mumigwagwa zvavanoti zvapa kuti kurwisa kolera kunetse.
Hongu takapiwa musenzekete wekuti vanotengesa mumigwagwa vabve senzira yekuchenesa guta asi sekona kwamuri kuita takundikana asi tinofara kuti hurumende yapindira kutibatsira. Iri basa rekupedza chirwere ichi nekuchenesa guta redu harisi rekanzuro chete asi remunhu wese.
Vachitaura pamusangano mumwewo gurukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mombeshora vati hurumende ichatora matanho akati kuti kubatsira makanzuro akaita seHarare.
Tichabatsirana nemakanzuro kuti vanhu vawane mvura yakachena. Ticharamba tichiwedzera nzvimbo dzekuti vanoita manyoka vabatsirwe nekukasika kumadhorobha nekumamisha. Zvekare tine nhomba yekorera ichachanga kubayiwa vanhu svondo riri kutevera. Tiri kuramba tichikushawo shoko rechirwere ichi kuruzhinji kuti vanhu vangwarire.
Vamombeshora vaudzawo vatori venhau kuti kubva pakatanga kubatwa munhu chirwere chekorera gore radarika muna kukadzi vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nechimwe 20,121 vanofungidzira kuti vakabatwa nechirwere ichi. Vativo pavanhu ava vanosvika mazana makumi mana nevanomwe kana kuti 407 vakashaya. Asi vazvirovawo dundundu vachiti kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika Zimbabwe ine vanhu vashoma vaurawa nekorera nekuda kwekupindira kwehurumende. Mushure mekubvunzwa kana zvibhorani kunyanya zvemuHarare zviri kuwanisa veruzhinji mvura yakachena gurukota rinoona nezveminda kurima nemvura vaEnxious Masuka vanga varipowo pamusangano uyu vaita pamusasa pamunondo vakazvambarara pamubvunzo.
Chandikada kukudzai ndechekuti itai sekunge mvura yese yakasviba kunyange yemumigodhi. Naizvozvo isai mishonga musati maishandisa kana muchida kuziva kuti migodhi uri kubudisa mvura yakachena zvekunika here. Munogona kuita kuti iongororwe asi chikuru pari zvino ndechekuisa mishonga inochenesa mvura mumvura yese.
Nyanzvi inoongorora zveutano uye vari mupepeti webepa rethe Health Times vaMichael Gwarisa vanoti pano kupinzwa kwezvematongerwo enyika nekukandirana nyoka mhenyu kuri kuitika panyaya yekorera.
Umwe ari kuti haiziyi, umwe ari kuti haiziyiwi, vezano vari kuti veHarare vakundikana ndovari kukonzera korera. Bari tikada kuzocherechedza futi tikaenda kumaruzevha munoona kuti korera iri kutekeshera kusitomborina kana kuti kunenge kune CCC. Then wotarisawo futi kune veCCC vanenge vachitiwo futi government korera iri kuitika kana muno muHarare iri kukonzerwa nekuti hurumende haisi kutipa mari zvikwanisiro zvekuti vakwanise kupedza dambudziko rekorera. So panguva ino handioni sekuti chinhu chakanaka kuti pave nekupoliticiza nyaya yekorera.
Vamombeshora vazivisawo kuti veruzhinji vachatanga kupiwa nhomba yekorera musi wa29 ndira. Asi mukuru wesangano rinoona nezveutano hwevanhu munharaunda recommunity working group on health vaitai Rusike vaudzawo Studio 7 kuti izvi zvega hazvipedzi dambudziko iri.
Asi mavaccines mashort term measures zvaari mashort term measures anotoda kutoshandawo zvekare nenhau iyoyo yewater sanitation and hygiene. Mavaccines tinoati anoita inda tinoti complementary measure haakwanise kureplacea water sanitation and hygiene. Masimba enhomba ari temporary.
Hurumende yati yaumba homwe yemari inosvika madhora mamiriyoni 13 ekuAmerica kubatsira makanzuru kuti awanise vagari mvura yakachena. Nzvimbo dzakaita seHarare, Chiredzi, Marange ndidzo dzedzimwe nzvimbo dzine vanhu vakawanda vari kuita manyoka anofungidzirwa kuti ikorera. Nakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.